Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu mbudzi 22/2019. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo dzezanu PF dzoramba kuti makomiti anotungamirirwa nebato reMDC aite mabasa awo muparamende, achiti anoda kuti MDC itange yacherechedza vaEmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika. Dare redzimhosva remubulawayo rinotongera vanhu vana kuti vagare mujeri kwemakore manomwe mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekukonzera mhirizhonga munandira wegore rino. Nyaya yedare remakurukota yekuchinja mazita emigwagwa yokonzera mutauro wakanyanya munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzezanu PF dzave kuramba kuti makomiti anotungamirirwa nebato reMDC muparamende aite basa ravo kusvika MDC yacherechedza vaEmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika. Bato reMDC kubva musarudzo dzegore rapera rakati haricherechedze vaMnangagwa richivapomera mhosva yekubirira sarudzo zvemhando yepamusoro-soro. Asi vezanu PF vanoti veMDC vakakundwa musarudzo zviri pachena kunyange hazvo votsvaga uta nemugate. Nhasi komiti yedare reparamende yezvekufambiswa kwemari dzehurumende kana kuti Public Accounts Committee, iyo ina vatendai biti sasachigaro, yatadza kusangana zvakare nhasi kechipiri mavhiki maviri sezvo nhengo dzezanu PF dzatsika madziro dzichiti vabiti ngavatange vacherechedza vaMnangagwa nebato ravo. Komiti yavabiti yange ichida kubvunzurudza kambani yeFSG nezvekusafambiswa zvakanaka kunonzi kwakaitwa mari dzeCommand Agriculture. Svondo rapera, komiti iyi yaidawo kubvunzurudza kambani yeSakunda Holdings asi vezanu PF vakatsika madziro. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vanokokera zanu PF mudare reparamende vapupurai togarepi.
Tuse maMP ezanu PF. Takagara pasi tikatarisa kuti chinonzi legislature zvinoreva maMP naPresident. Kana zvichireva izvozvo, maMP eMDC haangaiti chatingati double standards kuchirungu. Kuti kana vachiita zvimwe, vachiita mutemo uchanosainwa naPresident, vanoita. Asi kana President vacho vakauya muParliament, ivo vanotiza. Isusu tatichinda kumakomiti, ose nava anochea, tichiti ndo legislature, ndo Parliament yatiri. Bati takazoona kuti aizvi ivo kana vasingakwanisi kuremekedza bumbiro remutemo rakaita kuti vaMnangagwa vaite president, vasingakwanisi kuona vaMnangagwa vari president wenyika ino, vakaenda kumaelection vakadyiwa, vakaenda kukoti vakanodyiwa, zvinoreva kuti ivo havaremekedzi. Constitution yedu inotendera munhu kuti kana asina kufara nezvaitwa aende kukoti. Iyo vakaenda constitutional court vakanodyiwa, zvinoreva kuti vanhu ivava isatingavaremekedzi kuti votocheya makomiti atinenge tirimo. Iyo vasingagoni kuremekedza constitution yenyika, vasingagoni kuremekedza mutungamiri wenyika wakasarudzwa navanhu, iyo vakapikisa zvikaenda kukoti zvikaonekwa kuti ndiye wakanga ahwina.
Asika vachitaurawo ivo vari kuti nyaya dzakaita sekuparurwa kwebudget navamutuli Ncube hazvisi zvinhu zvinosungirwa munhu wese kuti aende, vachiti iyi yanga iri yatingati ceremonial event chete.
Havana kutangira ipapo. Ese masona vanongoita walk away president vachipinda vanoramba kuremekedza kana kusumuka chaiko mari dzavanotambira izvino dzinopurwa na same president ivanodi kuiramba
zvavanotaura aka honorable togare pinde zvekuti mari haisiye mutungamiri wenyika asi ndiye vanhu vanobhadhara mutero ndiye vana vezimbabwe
iwewe blessing mari kauya nembavha kana kuti kauya nomunhu wausingaremekedzwa usingazivi kuti yabvepi unogamuchira iwe
vanokokera ZANU-PF mudare reparamende vapupurai togaripi vachitaura vari parunare muHarare sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo munyori anoona nezvemutemo muMDC vainnocent gonese
kana vagutima cheya hafaniri kucheya akasadzwa mudare guru reparamende kurwara nekuti nyaya yavamunangagwa ndeyekuexecutive neparamende zvakatosiyana tine inonzi pachirungu doctrine yeseparation of powers kuparadzana kwamasimba kazvinoitika kuparamendi hazvifaniri kubatwa nezvinenge zvichiitika kunyaya yeexecutive saka zvinhu zvisina pfungwa
asi ka ivo vari kuti ivo vari kutokunzwiraiwo tsitsi kukupaiwo zvimwe zvigaro zvekuti muve masachigaro nekuti ivo ndo vakawanda mudare reparamende nekudaro kana imi musiri kuita zvavari kudai vachabvisa nhengo dzenyu kuti dzive masachigaro
aiwa kusakwana chekutanga ndechekuti mustanding orders dzedu makatonyorwa kuti kusarudzwa kwamakomiti amachairperson zvinofanira kutaridza uwandu hwevanhu kana kuti thepolitical composition yedzimba dzedzimwe mbiri chechipiri maparamende ese pasi pano anoti komiti yepublic account inoongorora mashandisirwo emari inofanirwa kucheiwa nemunhu weopposition mukatarisa kune dzimwe nyika ivhen vanhu veopositioni vari vaviri kana vatatu vanotopiwa kucheya komiti yepublic account
saka kana pachiramba pachikandiranwa makobvu nematete saizvozvi muchaita sei
tichaitika ndechekuti isusu tinoramba tichingoshandisawo kodzero dzedu sezviri mubumbiro guru renyika section 67 tinenge tichitaridzawo mapolitical rights edu yekuti aiwa sarudzo dzapurezidendi hadzina kufamba zvakanaka asi dzine sarudzo dzese hatina kunyanya kunyunyuta nadzo kusana pekuti pane dzimwewo dzina kufamba hadzo zvakanaka asi overall picture ndeyekuti sarudzo dzekumakanzuro nesarudzo dzekuparamendi hadzina zviringamupini zvakanyanya zvakaitika kudirwa kukuru kwakaitika papresidential election saka isusuwo tinenge tine kodzero dzedu dzekuti tebatsire zvematongerwo enyika tinenge tichishandisa kodzero dzedu
munyori anoona nezvemutemo muMDC vainnocent gonese vachitaura vari parunare muHarare mumwe mutongi wedare ramajistrate mubulawayo atongera vamwe vanhu vana kuti vagare mujeri mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekukonzera mhirizhonga munandira gore rino apo pakaitika kuratidzira kune mhirizhonga munyika taurai shava anoti panyaya inotevera
vanhu vakawanda vachema vamwe vakaratidza kusuwa apo mutongi wedare vatinashetashaya vatongera melusi moyo josephat nguluve fortune masuku naotilius wanda kuti vagare mujeri kwemakore manomwe mushure mekunge vawanikwa vaine mhosva yekukonzera mhirizhonga vatashaya vati kunyange hazvo vana ava vakapa zvichemo zvavo kusanganisira kuti pakati pavo hapana akambopara mhosva vaona zvakakodzera kupa mutongo uyu nekuti mhosva yavakapara ihuru chose pamakore manomwe avanzi vachagara mujeri gore rimwe chete rasendekwa parutivi zvichireva kuti vachagara mujeri kwemakore matanhatu vana ava vakabatwa nemhosva vachinzi vakapwanya mudhuri wakakomberedza pamba pevaimbo vesachigaro wedunhu reulawayo muboka remadzimai rebato rezanupf amai eva bitu vakapisa motokari nhatu dzaive pamba apa nguluve akakwikwidza akazvimirira pakuve mumiriri weulawayo south musarudzo dzakaitwa gore rakapera uye anozivikanwawo achirwira kodzero dzevanhu otilius wanda akakwikwidza kuve kanzura ari pasi pebato repeople first rinotungamirwa naamai joyce mujuru gweta ranguluve vanqovani stole vati vashamisika kuti pakupa mutongo wake mutongi wedare apinza dzimwe nyaya dzisina kumbogara dzataurwa nezvadzo mudare vakati vari kukwira kudare repamusoro rehigh court kuti vapikise mutongo uyu
kana uchitarisa zvaanga achitaura mutongi zvinhu zvacho zvakawanda zvaanga achitaura azvisiri izvo zvataurwa mucourt amene kuti zvabvepi because hakuna munhu akataura kuti ava vanhu ndio vakavharisa mawhatsapp zvinhu zvandanzwa pekutanga. And it's like, in the meantime, we've been given instructions kuti tiapile against the sentence.
Kwetarange rakamirira vamwe vatatu, vasimbarashe chivaura, vatiwo havana kufara nemutongo wapiwa nemutongi wedare, vakati vachapikisawo mutongo uyu kudare reHigh Court.
Hatisi kufara nemutongo iwoyo, nokuti umbowo wakataurwa kudare. Tunoona kuti hazvikodzere, hazvitombokodzere kuti vave vari vanhu vagwechwa. Zvisinei, my clients edu ati pamvumo yekuti tite appeal, saka ndozvatichaita izvozvo.
Vana ava vazopiwa mutongo wavo mushure mesvondo mbiri vabatwa nemhosva uye vange vachitadza kunzwa kudare kubva kuKami Prison kwavange vari sezvo zvange zvichinzi motokari inounza vanhu kudare yange yakafa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Yashika ngoya kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump pamwe nemudzimai wavo amai Melania Trump vakabatana nezuro nevakuru vemuchiuto mukurangarira mauto maviri akafa mushure mekudonha kwechikopokopo chavo muAfghanistan. Pope Francis nasi vakurudzira mabishop emuThailand kuti arambe akavhura misuo yavo kuvamwe vakuru vakuru vechechi yavo kuitira kuti chitendero chipararire munzvimbo dzakawanda sezvaitwa nevamwe vavo. Mapato matatu kubva kumapato mana emarudzi ayo ari mubatanidzwa webato riri kutonga muEthiopia reEthiopian People's Revolutionary Democratic Front avota nhasi kuitira kuti ave bato rimwe chete. Bato iri rave kunzi Prosperity Party. Nyaya yedare remakurukota yekuchinja masta emigwagwa yakonzera mutauro wakanyanya vamwe vachiti mutemo wakatyurwa uye kupedza nguva kuzeya nyaya dzakadai mudare nyika yakatarisana nenzara inotyisa kushayikwa kwemagetsi nezvimwe. Vamwe vanoti zvakaitwa zviri pamutemo uye hapana chakaipa kuchinja mazita munyika. Migwagwa inokwana misere mumadhorobha akasiyana-siyana yakapiwa zita remutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kusanganisira Enterprise Road muHarare, 6th Avenue muBulawayo, A5 Road muKwekwe, Main Street muGweru, Chipinge Main Street, Etherton Road kuBindura, Edgar Peacock Road kwaMutare, Henry Hartley Road muChegutu uye Hughes Street kuMasvingo. Ko, zvekuchinja mazita izvi zviri pamutemo here? Tabata nyanzvi miyadzi zvemutemo uye vari mutungamiri webato reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Love More Maduku kuti tinzwe maonero avo.
Mutemo wacho wakajeka zvinoitwa nehurumende kuchinja mazita. Pane mutemo unonzi Names Alteration Act, Chapter 10. 14. Mutemo unopa simba kuna minister we local government kuti akwanise kuchinja mazita enzvimbo, mazita emarodzi, mazita echinhu zvese zvazvo zvinenge zvichienderana nehurumende. But patori nepamwe pamutemo unobvumidza zvekutochinja mazita ezvimwe zvinhu zvatisingatomboti zvehurumende.
Ko, vari kutiwo mutemo weUrban Councils Act unopa makanzuro simba rekudoma migwagwa?
Kanzwa vanhu vanga vachitaura kuti kune mutemo weUrban Councils Act kana weMaroad Councils Act unoti vanhu malocal authorities vanokwanisa kupa mazita. Havarambidzwi kupa zita, asi zita ravanenge vapa iroro rinochinjwa nehurumende. Saka zvakangofanana nekusaripa nekuti hurumende ndeine simba. Nganditaure zvinhu zviviri. Ngatiti pane road riri muHarare kana muBulawayo kana mucity yega risina zita, havarambidzwi vecouncil kuti road iri tiri kuripa zita rekuti zvakati. Asi kana vadaro pfungwa yavo iyoyo inotofanira kunge ichizotiapprovwa naminister welocal government. Asi kana patori nezita kare havatombobvumidzwi kurichinja, asi hurumende ndiyo inobvumidzwa kupa nekuchinja. And then mutemo wekuchinja uyu wandataura unonzi Names Alteration Act Chapter 1014 wakanyorwa kunzi unodarika mimwe mitemo yese, saka zvinenge zviri muurban councils act nezvinenge zviri murural district councils act zviri pasi pezviri mutemo iwo. Uyu mutemo unonzi Names Alteration Act ndiwo wakashandiswa nehurumende kubva muna 1980 painzi ana Salisbury vakuti Harare, Bwelo yakunzi Bweru, zvese zviya zvazimelseta yakunzi Chimanimani zvakaishandiswa mutemo. Ndiwo mutemo uri kushanda iwowo, unopa simba kuhurumende inenge iripo.
Muzvinafundo Lovemore Maduku Nyanzvi, munyaya dzezvemitemo, vachitungamira bato reNCA vanga vari parunare muHarare. Tabatawo meya weguta reHarare vari nhengo yeMDC vaHerbert Gomba, tikatanga nekuvabvunza kuti vakange vasumwawo here nehurumende nezvedanho iri.
Tina kunge takasumwa, takangozvinzwawo manzira akaita vanhu vemuZimbabwe nemuHarare zvichitaurwa naminista pa television after meeting yavo yecabinet.
Saka imi sekanzuru muri kurongwawo kuita sei?
Achi ndechekutanga ndechekutarisa kuti mitemo inomboti chii panyaya iyoyo. Urban Councils Act moisa patable nemadirectives anga aripo anga achibva kuhurumende, mopa magweta oongorora kuti zvakaitwa zvakaitwa zvakanaka here kana kuti zvakaitwa zvakatsaudzira. Iyo ndo vanozotipa iri yatinoti legal opinion kuti tikwanise kupindura kana kukwanisa kutaura kuti zvakamira sei, hunge tazeerwa nyaya idzodzo. Saka pari zvino izvi zviri kuitika ndezvekuti vashandi vekanzuro vari kuunganidza mapepa ose ane chekuita nemaitirwo anofanirwa kuitwa basa iroro. Kana vaunganidza vanozotorawo pamagweta edu ekunza, toti maexternal lawyers, vozonyora. Vanyora kwandiri, ine ndinosungirwa kutora zvinyorwa izvo ndoenda nazvo mucouncil, ndoverengera macouncillors nemaofficials kuti aiwa maitirwo akaitwa apa kose kuongororwa zvakaitwa nevanopepeta vari magweta zvakaimira zvakadai zvakamira zvakadai.
Saka munotarisira kuti magweta enyu anenge apedza kuita zvirini?
Tinoapa mazuva asingadarike 7 maworking days kuti vange vachipepeta, nekuti maitirwo ezvinhu mashandiro edu zviri pamutemo zvakanyorwa kare zviri pamurawo. Kungoenda kumasections acho anotaura kuti izvi zvaifanwa kudai, izvi zvaifanwa kudai, zvakadai, zvinodai. Saka maitirwo azvakaitwa zvakaitwa zvakanaka here kana kuti kwete.
Meya weguta reHarare vari nhengo yeMDC vaHerbert Gomba vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa nhau dzemitambo. Nzira dzose dzemuHarare dzichange dzakananga kuNational Sports Stadium, kuko kune mutambo mukuru wenhabvu muZimbabwe svondo rino. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Munhandare iyi muchange musingadai zuva anonzwa nesvondo, apo nhandare huru iyi ichange ichitamba ngoma yemutambo mukuru uyezve une mukurumbira gore rega rega weHarare Derby pakati peCapes United neDynamos. Mutambo uyu woya panguva iyo makepekepe anoda mapoints ese matatu kuti arambe ari pamusoro petafura yeCastle Lager Premier Soccer League. Dynamos ichidawo mapoints aya kuti izadzikise chinangwa chayo chekupedza iri pazvikwata zvina, zvichapedza zviri pamusoro-soro mukupera kwemwaka wenhabvu munyika. Murairidzi weCapes United Darlington Dodo anoti vari kuenda kunhandare huru iyi kunoratidza nyika yese kuti sei vari pamusoro petafura yezvikwata zvenhabvu yepamusoro munyika.
Asi isusu tinofanira kunoratidza kuti sei tiri patiri pamusoro pepaipai. Tinofanira kusvika pagame toratidza chaizvo chaizvo kuti tiri pamusoro paye, kwete zvekufungidzira asi tiripo zvachose.
Pakapedzisira kusangana zvikwata izvi murufaro stadium Mutambo uyu wakapera uri mangange 1-1. Asi kwazvino Caps United yave kurairidzwa naDodo kwete Lloyd Tembwe uyewo ave panyanga nguva iyoyo. Mutambo uyu waya zvekare mushure mekunge Caps United yakatatarika mumutambo wayo kugumisira ndokuita mangange neyadha apo Dynamos yakachanya kugweru ndokunorova Chapungu 2-1. Muteveri weCaps United vatadimand Goredema vanoti vari kutya matambiro ari kuita Dynamos, asi vachiti chishuwiro chavo chekuti panopera mutambo makepekepe ndiwo achakunda.
Aiwa mutambo sendowaumira zvakanaka, asi inini sesupporte Caps United ndikona mutambo sendowaumira zvakanaka, asi iyo Dynamos setimu yekutamba zvakanaka. Nachikuzi odai Caps United yakwanisa kurova Dynamos.
Magreen Machine anoziva kuti kutadza kukunda mumutambo uyu kukasangana nekukunda kweFC Platinum iyo ine Chapungu, nekukunda zvekare kweChicken Inn iyo ine Blue Chips kunovasiya vapunzika kubva pamusoro petafura. Asi mitambo yeChicken Inn neFC Platinum haina kupfava, sezvo vari kusangana nezvikwata zviri kurwa zvakasimba kuti zvirambe zviri mugungano renhabvu yepamusoro iyi. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Mugovera Harare City versus Yada, Nesondo Black Rhinos versus Ngezi Platinum Stars, Mushowani versus Teo One, Triangle versus ZPC Kariba, Highlanders versus Manika Diamonds. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 inotema isina divira yakarerekera. Kutanga nemuvhuro maangwanani kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza 7 PM, svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Mashoko atichangotambira anoti bazi rezvemari rinoti richawedzera mari pamwe chete nekuunza mari neuremu hwakakura munyika senzira yekugadzirisa dambudziko rekushomeka kwayo. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, munyori mubaziri vaGeorge Guva Matanga vati zvanga zvisingagoni kuti vatange nekuunza mari neuremu hwakakura, izvo zvakaita kuti vatange nemari yemadhora maviri neyemadhora mashanu.
There are actually other larger denominations that are on the way.
Kune mari ine uremu hwakakura iri munzira. Tinenge tichida kuisa mari muvanhu zvine ungwaru. Hatingangotangi nekuunza mari yebepa $500. Panyaya yemari yemusho inyaya yekuti makoina yakagadzirwa kare. Nekudaro takaona kuti hatingarasi iyo mari iri shoma munyika. Patichaunza mari hombe, muchaona kuti imwe yemari iripo nemari yemusho zvichatanga kubviswa.
Vaguva Matanga vatiwo bazi ravo rinoziva kuti mari iri munyika ishoma, uye hurumende ichagadzirisa dambudziko iri.
So we know that at the moment that the money that is in the market,
zvinoziva kuti mari munyika ishoma, ndosaka kuine mitsetse mirefu kumabhanga. Asi izvi zvichange zviri zvenguva pfupi, uye dambudziko iri richagadzirwa.
vachibvunzwa kuti vachatura matano api kupedza dambudziko rekutengeswa kwemari pamukoto. Mutevedzeri wegurukota rezvemari vaClemens Chiduwa vati vanhu vanotenga zvinhu kunze kwenyika vachabvunzwa kuti mari iyi vakaiwana sei. Imwe nyanzvi munyaya yezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Vanyasha Muchichwa, vati hurumende inogona kukunda nyaya yekutengeswa kwemari pamukoto kana chete ikaisa mari inokwana munyika kusanganisira mari yekunze. Vamuchichwa vatiwo nyaya yekusunga vanotengesa mari mumugwagwa haigadzirisi dambudziko iri, sezvo vanozviita vachingoregera kwemazuva mashoma asi vachizosimudzira mabasa aya zvakare. Bazi rezvemari rabvumawo kuti mari yakaiswa kubazi rezveutano haikwani zvichienzaniswa nematambudziko aripo panyaya yeutano, asiwo vakati vacharamba vachigadzirisa. Gurukota rezvemari vamutuli Ncube vaudzawo vatori venhau pamusangano uyu kuti vari kufadzwa nematanho avakatora panyaya dzekuvandudza upfumi hwenyika uye zvinhu zviri kufamba negwara. Asi vaimbova gurukota rezvemari muhurumende yemubatanidzwa uye vari mumwe wavatevedzeri vatatu veMDC vatendai biti, vanoti dambudziko remari riri kunetsa munyika sezvo bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe riri kuita mamwe mabasa rinofanirwa kunge risingaiti, izvo zviri kupa kuti nyika irasikirwe nemari yakawanda.
Marecommendations edu akakosha ndeaya. Number one, Reserve Bank ngaitorerwe masimba iite mabasa mashomanene anoitwa nemabhengi edzimwe nyika ese akafana neaya. Number one, kuchengetedza mari yenyika, stabilization of the Zimbabwean dollar. Two, monetary policy yeZimbabwe kuti mainterest rates akwira papi. Three, acting as a banker kuhurumende. Four, acting as a banker of last resort. And five, managing the country's national payment system. In other words, bhengi ringarirege kupinda makwasa efiscal activity.
Vabiti avo vanova zvakare sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemari vanoti bazi rezvemari pamwe nebhanga guru renyika zvinofanirwa kushanda zvichiteedzera mitemo uye nenzira dzinoita kuti mari dzenyika dzisanyangarika sezvakaita mari dzakakwereteswa vamwe vakuru munyika nebhanga guru renyika. Asi bazi rezvemari iri rinoti veruzhinji vanofanirwa kuziva kuti panga pava nemakore akawanda zvakanyanya mari yenyika isingashandiswi mukuvaka nyika, nekudaro kugadzirisa zvinonetsa kuchatora nguva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kutumidzwa kwaitwa mazita emigwagwa achipiwa mazita evanhu vezvematongerwo enyika kusanganisira zita remutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva iri yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Nhengo dzeZANU-PF dzoramba kuti makomiti anotungamirwa nebato reMDC mudare reparamende aite basa ravo achiti anofanira kutanga acherechedza vaEmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika. Dare redzimhosva remubulawayo rinotongera vanhu vana kuti vagare mujeri kwemakore manomwe mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekukonzera mhirizhonga munandira wegore rino. Nyaya yedare remakurukota yekuchinja mazita emigwagwa yokonzera mutauro wakanyanya munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekwa ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiya imina Chris Gande munaudze Isindebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.